Pseudo my V Ginny Captain Shatanga Kumzawidi Kili Kili Bema Valley
Tino Tambura Mangoma Bema Valley Tino Tambura Mangoma Kutambura Mangoma Chitungwiza Ndiyo Mushawe Mangoma Tino Tambura Mangoma Bema Valley Tambura Mangoma Tambura Mangoma Chitungwiza Ndiyo Mushawe Mangoma
Dzingoma dzinogara kuchina chemara Nekuti takadyara asi katapinda nzara Pane vachanyara vaifunga kuti chasara Vara maziso hazvirenda
Kungoti cheta tisi vanhu vanogaira Hativhunduke mbiri isusu tatojaira
Vakawanda vaifunga kuti tinosarira Patinosvika vachashaya kwekunyarira
Tinotambura mangoma Vemavali tinotambura mangoma Kutambura mangoma Chitungwiza ndiyo musha wemangoma Tinotambura mangoma Vema pali Tambura mangoma Tambura mangoma Chitungwiza ndiyo musha wemangoma
Takapinda zvakaoma aiwa yaisa vapenga Munda medu muchana kwedu kunze kuchachena Chiri kwako chiri kwangu utsameta yemukana Tini captain ndaka trade Kana president bau yakachibuda imunzira Zaita zvekutamba nhatsa unopira Tipe aite zvekubatanidzira Pastage ndopandinovaumbudzira
Tinotambura mangoma
Tambura mangoma
Tinotambura mangoma
Tinotambura mangoma